Ndichiri kuridza musambo wangu weJIT ndane chimwe chikwata chino chandakafoma chanda kuti JIT Jive Band. And muchikwata umu tiri vanhu 5 ndini chete muZimbabwe vamwe vese varungu vekuno.
Kose makafunga kuva pachikwata chitsva ichi?
Diaspora kai. Diaspora yekuti uende kumusha unokumba vamwe futi chakunetsa ndoti ukaenda kumusha kwacho vanhu vasa vanongoda kuuya zvezvekungoti tinoda kuenda kuLondon kwete kuda kuve mubhendi ayo. Saka ndakangoona kuti plus zvakunetsa traveling up and down. Saka ndakangoti semunhu ndakugara kunoku regai ndingomisa chikwata chacho muno. Ndiri muEdinburgh, Scotland.
Pane damba refu ramuri kutsikisa here rechikwata chitsva ichi?
Masongs aripo but hatisati tapinda mustudio. Zvinoitika ndozvoti music ndeichida kuti inyatsonyura muropa ravo vanhu kunokwa nekuti it's a different culture ka. Saka zvimwe zvinhu vanenge vasingaridzi nenzira yandinofungira yacho. Saka ndezvokutoti ndinyanyopusha zvipinde muropa then kwauzotsikisa.
Muchiri kumboitawo here mamwe mashows muri koku Edinburgh?
Mashows tukuita akawanda. Mafestivals yese tinoita mashows kunoku. Mafestivals like Masamom.
Pane urongwa here wekumbodzokera kumusha kuno kwenya nechikwata chitsvaki?
Taive takatarisira unozongonzwa kunzi ana Thomas vava kuZimbabwe. Oshaya kuti kopashaya kana mboti konnectawo kuti atisimudze tiende kumusha timbonori. Saka ya zvinangwa zviripo zvekuti timboenda kumusha bati ndokunge kana kwagadzikana iye zvine zvine situation iriko iya ndifungo si tingade kuenda kumusha ndava vanhu vachiri kuda kumbobatanidza economy yavo mushe mushe.
Totarisawo kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata chebundu boys ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys kutanga kwaro taiko cha as from 1980 chikwata chakabva mu chikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha, saka takabva tangozviti maBundu Boys. And the word Bundu iro riri takanyanya kuritora pa pane kamwe kamelisha grupu kainzi Farabundo kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha, ikaiti zvingozviti isisi maBundu Boys kukomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nana muchakabva Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here, apa zvakafamba sei?
Nyaya yana Tembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muridzi wechikwata, and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa semunhu akanga ari isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura pane vanhu. But ari Big chai akatozoya muBundu taBundu yatovepo kare. Big akabva kuchinoi, abva kuchinoi akauya nebhendi rake rainzi Missing Tooth.
Baba mukuru nechamwaridza andiyana nana chipo adirindo sena chipo pamunonotuka pamunonotuka mono uyane minduro mozo ndiunza zvano taura machandake dzose wakatora Anava wose akatora chandaita zanda chishaya chandaita zanda chishaya Andi chasiva, andi chasiva, da, da, da.